Them no, 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 no.
Can't go on the beatbox.
Life has my jokes. Inzwa. Mama katinja dada. Uchandiza mge mashakada. Pese vane godo mjabaikana. Kana mwari vane pangana. Mama katinja dada. Uchandiza mge mashakada. Pese vane godo mjabaikana. Kana mwari vane pangana. Musanso nture oka mgandi wona nchi dada. Ndeka ndo siva kwa ndakafa. Ndakaona na monji ngwava. Ndakaona na moichi dada. Tureo kamgandi wona nchi dada. Ndeka ndo siva kwa ndakafa. Ndakaona na monji ngwava. Ndakaona na moichi dada. Mfunge asianga ainda gare punde. Mapurisa akasvika zviganzi musunge. Aya mavanga ekuedza zvichiramba. Kushanda, 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 siti jingotambura. Ya, ya, baba uzete shanda. Ayo wazita ingotambura. Rudoru wa Jesu ndiro ratichidza pano. Ende kana usiri mwari, aiwa utonge pano. Dine simba riri mandiri, satani ya utonge pano. Dosiva gwanda gabva, dichingwava, chenda iyo. Musasonture oka mgandi wona nchidada. Ndeka ndo siva kwa ndakafa. Ndakaona na monji ngwava. Ndakaona na moichi dada. Ture oka mgandi wona nchidada. Ndeka ndo siva kwa ndakafa. Ndakaona na monji ngwava. Ndakaona na moichi dada. Mfunge mama katinja dada. Uchandiza kunge mashakada. Pese vane godo mjabaikana. Kana mwari vani pangana. Mama katinja dada. Chandiza kunge mashakada. Pese vane godo mjabaikana. Kana mwari vani pa. Musazo nture oka mgandi wona nchi dada. Ndeka ndo siva kwa ndakafa. Ndakaona na monji ngwava. Ndakaona na moichi dada. Ture oka mgandi wona nchi dada. Ndeka ndo siva kwa ndakafa. Ndakaona na monji ngwava. Ndakaona na moichi dada. Mfungeo.